Bato reZANU-PF rakatoparura urongwa hwaro hwekutsvagira rutsigiro nhengo dzaro dzichakwikwidza musarudzo dzemutungamiri wenyika, maseneta, nhengo dzeparamende nemakanzuru, izvo zvakavhurira nhengo dzaro kuita misangano munzvimbo dzadzichakwikwidza. Kunyange hazvo bato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti TCC riri kuronga kuparura urongwa hwaro hwekutsvaka rutsigiro kunhandare yemukobha kugweru nemusi wesvo, nhengo dzaro dzakatotanga kare kupinda muvanhu dzichitsvaga rutsigiro. Asi dzimwe nzira dzekutsvaga nadzo rutsigiro dzakaita sekuunganidza vanhu dzinonzi hadzisi kufarirwa nevakawanda kumaruva, sezvo vari kuti dziri kukanganisa mabasa avo zvikuru munguva ino yekukohwa zvirimwa kubva muminda pamwe nekugadzirira kurima kwemaka unotevera. Mumwe asiri kufara nemisangano iyi zvikuru iri kuchevedzerwa nebato reZANU-PF, iyo vanoti vanoita zvekumanikidzwa ndiva jealous taruza vekuhurungwe.
Misangano yezvematongerwo enyika iri kuwanda kubva zvakaitwa musangano navamunangagwa kumagonja zvekuti yave kuti tisatisa kana kukohwa.
Vataruza vanoti dai misangano iyi ichiitwa misi yechisi sezvaiitwa nguva yakare. Mumwe asiri kufarawo nemisangano iyi ndeamai Maudi Mwazha vekuchipinge kumanikaland. Amai Mwazha vanoti musangano mukuru wekuparura misangano yekutsvaga rutsigiro wakaitwa nemutungamiri webato reZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa wakavaparira sezvo vave kunzi vapinde misangano inoshevedzerwa nechimbi chimbi. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti kunonoka kukohwa kunoita kuti zvimwe zvirimwa zvipararire muminda uye zvinodoredza unaku hwezvirimwa kana kuti quality. Vamwe vagari vekumaruwa vataura nestudio 7 vanoti bato reZANU-PF ndiro riri pamberi kushevedzera misangano. Bato iri rinonzi rinoshevedzera misangano iyi dzimwe nguva rakabatana nesangano reForever Association of Zimbabwe kana kuti FAZ, iro rinonzi rinotungamirwa nevasori uye rinopomerwa mhosva yekushungurudza vanopikisa hurumende. Asi murongi wemisangano mubato reZANU-PF vaMike Dina vanoti bato ravo riri kuzadza vanhu kumisangano yavo sezvo vanhu vari kuenda nekuda kwavo vasingamanikidzwe.
Kuti vanhu vari kuzara havana vanhu vari kunzi vari kutimwa nepfuti kana nembwa kana nezvamboko.
Panye yekupa vanhu zvekudya pamwe nenhumbi dzekupfeka dzebato ravo senzira yekukwezva mavhoti, izvo vari kupomerwa nemamwe mapato kuti kutenga mavhoti, izvo zvisingabvumirwe nemutemo wesarudzo. Vadima vanoti havasi kushandisa midziyo kana mari yehurumende muzvirongwa zvavo. Vanoti nhengo dzavo dzakapiwa migodhi neminda ndidzo dziri kubatsira bato ravo nemari, sezvo mari yavanopiwa nehurumende pasi pePolitical Finance Act iri shoma zvikuru.
Tinotsuriraya nenhengo dzedu wishes tine a lot of especially now because we have a lot of people who have been empowered in terms yekunge vari mumamigodhi empowered because we are now into farming.
Nhengo yeparamende yakazvimirira ichimirira Norton vaThemba Muliswa avo vari kuparura urongwa hwavo hwekutsvaga rutsigiro mangwana muNorton makare vanopikisa mashoko avadima aya vachiti zvinhu zvekudya zvinopiwa vanhu nebato reZANU-PF ndezvehurumende. VaMuliswa vanokurudzira nhengo dzemamwe mapato anopikisa asina mari akaita seCitizen Coalition for Change kuti dziendewo kumisangano yeZANU-PF kuti dzipiwewo zvekudya zviri kugoverwa izvi sezvo zviri zvehurumende.
Iyi ndiyo hurumende iri kutonga kandiyo ine mari yese ende vetriposti mukasaendawo futi mumbofu makazviona nekuti mikwenyu hakuna maruka pana government yamakambotonga. Saka endai makanyarara, pfekai matisheti, torai cooking oil. Musabe PY.
Vakafanobata chigaro chasachigaro weTCC mudunhu reMashonaland West vaRalph Magunje vanoti bato ravo riri kutsvaga rutsigiro richitaura nevanhu richiita zvekupinda mudzimba dzavo kana kuti door to door muchirongwa chavo chinozivikanwa nerekuti mugwazo, izvo vanoti hazvikanganise vanhu kuita mabasa avo ezuva nezuva. Vana bunge vanobvuma kuti bato rava rina mari yakawanda yekutsvagisa rutsigiro nekuunganidza vanhu, asi vachiti havatendi mukupa vanhu mari nezvekudya kuti vavhoterwe, asi kuwanisa vanhu mikana yekuzvishandira kuti vararame vakasununguka.
Tiri party inobhiliva kuti munhu wese anofanira kupiwa maequal opportunities, equal opportunities for all. Zvinoreva kuti munhu wese ngaapiwe mukana wakaenzana.
Mutungamiri werimwe bato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti bato ravo riri kutaura nevagari pamwe nekuvapa zvinyorwa zvekuvazivisa neurongwa hwavo kana vakunda. Dzimwe nyanzvi dzinoongorora sarudzo dzinoti mutemo wekutenga mavhoti nemari nezvekudya kana kupa vanhu nhumbi dzemapato unofanirwa kuvandudzwa kuti vose vanowanikwa vachiita izvi vasungwe. Asi havasi vese vagari vari kunyunyuta, sezvo vamwe vachinzi vanotowanawo cheuviri kubva kune zvekupfeka zvekudya pamwe nemari munguva dzino dzesarudzo. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.